Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288. Vamusarurwa Mutizwa votanga basa rekufanobata chigaro chameya weHarare. Zambia yorambidza magonyeti kushandisa zambuko reVictoria Falls kutanga muna kurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana maviri nevanomwe 207 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevashanu 495. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevatanhatu 116 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvina zvine zana nemakumi manomwe neumwe 34,171. Vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 27,759. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinohwira kodzero dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kuti hurumende itaure nezvirimwe chete panyaya yekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19 uye kuti inopinda munyika riini. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo uye ari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakazivisa nyika nezuro kuchina kuti vanhu vachabayiwa nhomba iyi pachena sezviri kuitwa kune nyika dzakawanda. Blessing Zulu weStudio 7 abata varusuke kuti tinzwe maonero avo.
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende ibvise confusion yatiri kunzwa pari zvino izvi maringe nekuti vanhu vachazenge vachibhadhara here kana kuti vachazenge vasingabhadhari, nekuti takambonzwa minister vefinance vakabuda vachiti veruzhinji vachazenge vachibhadhara kunze kweavo vanenge vasarudzwa nehurumende kuti ndo vavanoti mavulnerable groups, vakaita semafrontline health workers, vakwegura nevaya vanogona kunge vaine zvimwe zvirwere zvavainazvo. Asi nerimwe zuva tonzwawo zvekare mutungamiri wenyika nemukuru webazi rezveutano vachiti aiwa kwete, vanhu vachazenge vasingabhadhare.
Kusataura nezwi rimwe chete muhurumende kunokonzera matambudziko akaita sei?
Izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vasanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. Asi chinhu chakakosha ndechekuti sezvatiri kuonawo kune dzimwe nyika vari kutanga nekutungamidza vashandi vezveutano avo vanoshanda mumakirinika nemuzvipatara, votungamidzawo zvekare vakwegura, votungamidzawo zvekare vaya vanogona kunge vachirarama nezvimwe zvirwere.
kova moveru jinji zinenge zvichizo famba sei
vanhu vakazoita se mapoliticians nevamo vejekerere ndivo vozotevedzera mumasure saka kujekeswa ikoko kunenge kwakakosha nekuti pari zvinezvi tiri kunzwa kune mamessages akasiyana siyana ari kubva kune vanhu vatinenge vachifanirwa kunge vari vatungamiri vanofanirwa kunge vachinzwisisa kuti mabasa acho rollout achazenge achifamba sei uye nekuti nderini chaiye watichazenge tichitanga kubaya iyo nhomba iyi nekuda kwekuti South Africa tiri kuona nhomba yavo yakatosvika mabasa avo ekubaya vanhu atotanga asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende kana yakubaya vanhu isazosarudza kuti toda kubaya vana vezimbabwe chete tine vanhu vakapotera vanogara muno munyika vanhu ivavo vanenge vachifanirwa kubayiwawo zvekare tine vamwe vanhu vanosenza muno muzimbabwe asi vasiri vana vemuno muzimbabwe vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachibayiwawo zvekare
kose zvakakosha kuti vabayiwawo nhomba iyi
nekuda kwekuti kuti nhomba inyatsoshanda inofanirwa kunge ichibaya vanhu vakati vane chitsama kwete kuti mobaya vamwe vamwe muchisiya haizonyatsoshanda sezvainenge ichitarisirwa saka zvekusarura kuti iwe wakazvarirwa kupi kana kuti uri mwana wekupi haiwa tisingatarisire izvozvo totarisira kuti kana nhonda yauya chero munhu ari muno muzimbabwe ngaapiwe mukana kana akasununguka kuti ari kuda kubayiwa wekuti akwanise kunge achiita sei achibayiwawo nhomba iyoyo
mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzeutano recommunity working group on health vaitai rusvike vari parunhare muHarare vakasarudzwa kuti vambofanobata chigaro chameya weguta reHarare vamusarurwa Stuart Mutizwa vari kutarisirwa kutanga basa nhasi vamutizwa avo vanove kanzura weward 9 vari vebato remdc alliance vanoti vakatarisana nemutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu muguta guru renyika iri vamutizwa vakadomwa nevakafanobata chigaro chegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai muswere kuti vafanobata chigaro zvichitevera kumboniswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo kwameya veHarare vajacob mafume jonga kandemiri westudio 7 abata vamutizwa kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo
takaita mamiting anokwana kuita maviri tichida kuzama kusarudza achafanobata chigaro chemutungamiriri weguta tikatadza kukwanisa koramu kaviri zvino mutemo unozotendera minista kuti vagadze kana kuti vadome vari ivo kuti guta risave risina mutungamiriri saka ndo zvakazoitwa naminista musi wa28 vachinyora tsamba vachindigadza kuti ndive acting mayor kusvikira nyaya dzavamafume nava mukungu madzisapera
saka makatanga kushanda rini kutora chigaro ichi
chigaro ichi ndingati kunyatsotanga kushanda ndinotanga mangwana tsvondo rineiri kuuya kwatakaita tsamba yakatozonyatsosvika kwandiri nezuro kunyange zvazvo yakanyorwa musi wa28 asi yakasvika kwandiri nezuro saka kuvepo kwayo kwaakutisunungura zviri pamutemo kuti tichiita chekutanga ndechekugadza town clerk kuitira kuti mamiting ekanzuru achitanga kuita pari zvino kanzuru iri kungofamba isina mutungamiriri iri kufamba isina town clerk anova ndiye munyori weguta anoona kuti mabasa ese afamba sei
vamwe vanga vakutyira kuti hurumende ine urongwa hwekubvisa mameya ebato remdc alliance vachivatsiwa necommission inenge ichifanofambisa basa muHarare munotambira sei kudomwa kwamaita kuti mufanobata chigaro muchibva zvakare kubato remdc alliance
maonero angu ndeyekuti pari zvino hurumende haisi kuda zvekurwisana iri kuda kuti tishande tese hongu zvinowanikwa mhingamupinyi zvinenge zviriko asi itarisiro yangu nemaonero angu ekuti pari zvino tine vakusanduka karipo zvaibhoitika mazuva apfuura kana matema apfuura ndeyekuti dai tiri kutotaura zvimwe iye zvino kwekunzi chiri mumwe chete chaiyo akangobatwa nemhosva yekunzi waita corruption kanzuru yese yatoora yaitobva yabviswa asi toda kutenda kuti iye zvino andan new dispensation zvinhu zvatisatukei tingasata takadaro tinongona kugadzirisa guta redu rikanaka.
Muri kutora chigaro panguva zvinhu zvakati womei muguta reHarare, zvii zvamungataura pane mutoro wamakatarisana nawo?
Chekutanga, Mwari vachatibatsira kubuda mudambudziko ratiri. Guta riri kubvira zveshuwa, guta rakaipa zvakanyanyisisa, asi itarisiro yangu yekuti chekutanga toda kubatanidza vashandi, toda kubatanidza makanzirazi, tive chinhu chimwe chete, tibatsire guta iri kuenda mberi, tisatarise zvepolitics, tisatarise zvekumba kwamaingana, asi titarise kuti sezvi dhirivhari ndo yakatiunza kwataunahouse. Tikagona izvozvo, guta redu chere pariri iye zvino rinogona kusumuka kunaka. Inini tarisiro yacho yekuti guta rinogona kumuka tinayo.
Ndeapi mabasa makuru amungati amunotanga kuita muchipinda muhofisi?
Mabasa makuru atinoda kutanga kuita ndeekugadzirisa nyaya dzemugwagwa yeti isisafambike, nyaya dzemvura yevanhu kuti vanwe. Zvirwere zviri kungonyuka izvi zviri kunyuka nekuti vanhu havana mvura yakakwana yekuti vanwe. Chechitatu, togadzirisawo nyaya yemarara. Vanhu vaakugara mumarara iye zvino, saka tinofanira kugadzirisa nyaya yemarara tikwanise kuatakura aende kwaanokodzera.
Tiri kuonawo dambudziko redenda recovid-19. Imi wose vakafanira kubata chigaro chameya, zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iroro?
Chinhu chandingataure ndechekuti vanhu ngatichengetedzei mitemo yakatarwa neveutano yekuchengetedza social distancing, yekupfeka mamaski, yekugarawo tichigeza maoko kana nemasanitaiza kana tiinawo. Zvese zviri kukurudzirwa kuti tiite.
Avo vange vari vakasarudzwa kuti vambofanira kubata chigaro chameya weguta reHarare vamusarurwa Stuart Mutizwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zambia yazivisa kuti kutanga musi wa1 kurume 2021 inenge isisabvumidzi magonyeti kuti ashandise mugwagwa unopfuura nepazambuko reVictoria Falls. Zambia inoti yatora danho iri senzira yekuchengetedza zambuko iri uye kuti vashanyi vasavhiringwa neruzha runobva kumagonyeti aya apo vanenge vachiona mapopoma eVictoria Falls. Kubva musi uyu magonyeti anenge ava kushandisa biriji rekazungula iro riri pamuganhu weZambia neBotswana. Mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magoraminga vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa neZambia zvichaisa vatyairi nemakondakta pakaoma, vachiti mutengo wekutakura zvinhu uchakwidzwa, izvo zvichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaTedius Chinyanga vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richiri kutarisisa zvataurwa nehurumende yeZambia, naizvozvo havakwanisi kutipa pfungwa dzavo panyaya iyi pari zvino.
Seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe vanosanganisira vematruck drivers, tagamuchira nhau dzekuti Zambia haichatendera kuti matrucks kana kuti magonyeti marori apinde nekuboda reVic Falls kuLivingstone. Mukutaura kwavo vari kuti vanoda kuchengetedza mhuka uye vanoda kuti matoristi vanova vanhu vanoshanya vachibva kune dzimwe nzvimbo vange vachisasana mune zvakanaka. Vari kuti marori ari kukonzera noizi, hazvi zvinyatsoita zvakanaka, saka vasiyira vedzemapassengers kana dzinotakura vanhu dzinge idzo ndo dzinokrosa neikoko. Danho iri rakuita kuti marori asapinde nemuZimbabwe asi kuti aende nekunana Botswana. Vakuita tinoti nemuchirungu bypass.
Imi sesangano rinomirira vatyairi nemagondakita munoti nezvatarwa izvi?
Chinhu ichi chakaomera madrivers zvikuru nekuti pavambenge vachikwanisa kuuya nemuZimbabwe vanga vachikwanisa kuona mhuri dzavo. Tanga tichikwanisa kuona madzimai edu nevana vedu tichipfuura tichidongorera kuti kumba kwakaita sei, nekuti dzimweni dzenguva tinopedza 3 months tisina kumbobvira taona vana vedu. Tiri kurarama upenyu hunorwadza, tiri kurarama upenyu hwakaoma, zvekuti stress zhinji iri kutobva munyaya iyoyi yebypass. Tambenge tiine imwe bypass iri kubva kumakambani, yekuti makambani atinosenzera haasi kuda kuti tiwane mukana wekuti tiende kudzimba dzedu kana tapinda muZimbabwe. Vanoda kuti tibva tangoenda tisina kusvika kumba tichifamba nebasa. asi wakati ne muri shino pamusoro pemutemo wemakambani wekuti tisaone muri dzedu Zambia yauya zvakare saka isu seboka uzvekare tiri kutarisira kuti hurumende yedu ichagara pasi ne Zambia kana kuti ne SADC nekuti zimura maria vanga vachitora yadzikira inotodzikira nekuti mota dzinenge dzisaende nemuZimbabwe marora aya anopfuura nemuno achibhadhara mari zhinji mari iyo ichiuya kuhurumende yedu idanho rinotibata zvikuru nekuti maridzi tinotarisira kuti dzinoshanda kugadzira migwagwa uye unokugadzirawo nyika iri kuti ibudirire saka tinoona zvinhu zvichaafekta zvakawanda totarisira kuti hurumende yedu igare pasi negovernment yeZambia tese tiri nyika dzeSADC zvichabata munyika dzeSADC zviri kubata mukomesa decision yavatora iyi vekuZambia
zvimwe zvinogona kukanganiswa nezvinonzi zvataurwa neZambia izvi ndezvipi
cost yekuti transporta zvinhu tiri kuona ichikura zvakare nekuti ichiwedzera nekuti makiromita achawedzera zvakawanda zvichaitika ipapa but isu tiri kutaura takatarisa pamadhiraivha kuti kana asi apfuure nemuZimbabwe achakwanisa kuona mhuri dzavo saka pakatiomera zvikuru ticharambawo tichingonyora matsamba tichitaura navo kuti veduwe zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka kana danho iri ratorwa irori
munotarisirei kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi
tinotarisirwa kuti hurumende yedu itore danho rekugadzira migwagwa yese nekukurumidza unofamba nemarori iwaya kuitira kuti makambani ekunze kwenyika vade kuunza mota dzavo nemuZimbabwe kuti mari igokwirira tinotarisirwa zvakare kuti mari yavanobhadhara vekunze ava isanyanye kukwidzwa maningi ngatikwidzei tichitarisa kuti dzimwe nyika dzeSADC dziri kumboita mari kuitira kuti vafarirewo kuuya nomunyika medu zvinobatsira kuti revenue inokorekitwa nezimura ikwire saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvozvi zvitariswewo saka ndozvimwe zvinhuwo zvatinoono seboka rinomirira vatyairi kuti zvikagadziriswa zvinoitawo kuti nyika dziri kunze makambani ariko afarire kuunza motokari dzavo nemuZimbabwe
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vachitaura vari parunhare vari muHarare Dare remuAmerica re House of Representatives radisa nasi amai Majori Taylor Green mumakomiti edare maviri avenge vari senzira yokuvarwadzisa zvichitevera danho ravo rekutsigira pfungwa dzinoshambadza ruvengo kukurudzira mhirizhonga kuurayisa vamwe nezvimwe zvinhu zvinopatsanura zvizvarwa zveAmerica amai Green avo vanove nhengo yebato reRepublican Party vabviswa mumakomiti aya mushure mekunge nhengo dzeDemocratic Party mazana maviri negumi nemapfumbamwe dzawana rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party gumi neimwe izvo zvapa kuti pave nemavhoti mazana maviri nemakumi matatu 230 ekubvisa amai Green. Amai Green avo vanomirira dunhu reGeorgia munhu anga achitsigira pfungwa dzinobudiswa padande mutande nevanhu vanozviti QAnon vachibudisa mashoko anopikisa chokwadi chakaita sekuramba kutambira kurwiswa kweAmerica muna gunyana 2001 kuramba kutambira kuurayiwa kwevana vechikoro kwakaitika paSandy Hook Marjorie Stoneman Douglas High School nezvimwe amai Green vange vari mumakomiti edzidzo nemabasa pamwe nemashandisirwo emari dzehurumende nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti kunyange havo vachitsigirwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump amai Green vari kukonzera kusawirirana mubato ravo
maamiriro akaita vhoti ndeekuratidza izvo kuti Congress ichabvisa Congresswoman Green kupa pachigaro chepapa komiti yeEducation and Labor.
Zvakonzerwa nei izvi?
Izvi zvakonzerwa nemashoko akataurwa naMike Green, Congresswoman Green, vachipaidzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica, matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iwo crashing yemaaeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children. Mike Green vaibuda ivo vachiti hazvina kuitika manyepo ehurumende. Saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress kunyanya kumaDemocrats nemamwe maRepublicans atizo congresswoman Green avakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anofanisa kutaura zvaanoda.
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awandei kuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai izvi zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muhouse of representatives?
Noti nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa congresswoman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kupisa congresswoman mudare remarepresentatives iparty yavo, the Republican Party, kana zvichiingirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashedza vachiti hatisi kugutsikana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa congresswoman muhouse of representatives.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr Roderick Machekano vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Financial Gazette rinoti mitemo yekurwisana nechirwere checovid-19 mudunhu reSadak pamwe chete nokunonoka kupinza kwezvinhu pamabhodha zvave kuremera mabhizimisi nemamiriro ezveupfumi munyika. Financial Gazette rekare rine nyaya inoti mashoko akataurwa negurukota rinoona nezvemari vamuturi nyuve ekuti hurumende yakashandisa mari inoita mabhiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora mukurwisana nechirwere checovid-19 anoda kutarisiswa, uye hurumende inofanira kubudisa pachena kuti mari iyi yakashandiswa papi uye sei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mambo Rudi Magadiko anajonga kandimire nevamwe vese pastudio 7 apo. Ndinofara nekuti mupresidenti wangu asvika 43 years Nelson Shamisa, president wevanhu. Ndiri muno muJohannesburg, katikumba kuHarare ndirogara kuruwa.
Pamusoro uyu vana hwande nestudio 7 pamusoro uyu ndiri mutembisa muno, ndoshinda mutembisa muno. Kumusha kwangu ndogara kumasvingo. Ndinokumbira kuti vakadzi vakasungwa vatatu, nyaya vakasungwa chai chaivo, haisi yekusoropodza hurumende. Hakuna munhu asina kureshwa muhurumende nekutadza. Vakadzi vaya havana mhosva ende vakadzi vaya havana chavakapara, asi unongo wautongo udzvanyiri wekutonga kuti nyika yeZimbabwe haina kusununguka. Ndo nyika isinonzi udzvanyirira, haina kodzero dzevanhu. Vanhu vaya vakadzi vano kwandiridzora vatatu havana mhosva vaya, asi kungodzvanyirikwa kana.
Halo pastudio wano apo, ndakutaura hangu panyaya yana mamombe chimbimbi nana dokalao dema meja sitare giroja ingawa kuZimbabwe nezvauri kuita nevanhu iwawavo ngavasiye wanhu kuti zvauri kutiitira ndokujairira wanhu wana niki mangwana wano wari panza varidii kuvaisa mukati ngavaise niki mangwana mukati tizwe kuti
kwazuwai washamarari wana jonga magadini kwa mori kukumi kwa makumba isi kuno tunofara jose andina angu nyayaka nyayaka wanda ndubangoti happy birthday kumtunga miri wedu aneso chamisa maraku wejire makore nguwai kutunga inoshika muno jizua wani kuti David akati tandani swaza kanyanyi sana Sauro asisoro wakanga kuziwa kuti David ni mambo nyangi wana Jonathan wakanga wachimuza wana kumana wake Sauro wakanga wachimuza kuti saringani swa David ni mambo kwa Juda saka nemi wanoso njamisa simba ine mashoka wa murimambo wanu wakaiswa na Jehova nguwa chete kuti murungu manyi swa nekudzingani swa asi simba munaro muzopedzisira ni dialogue yakaitwa na Sauro na David mamutorera dende nesvimbo pamwe chete nepfumo rake iye akazoti ashuwa ina handina mweya wekuita zvakanaka asi ndine mweya wokukutsvagira zvakaipa asi iwe Jehovha unewe une mweya wokuita zvakanaka kwandiri uye ina handina ini ndine mhosva newe asi waona mhosva neni ndinoti Mwari akuchengetei akutungamirire mutungamiri wedu tinemu pakutambura kwose tiri muno musango amen Jehovha akudzwe
mamukase pastudio apo ndichitamuka kuri sei ikoko inini ruda ngotaura pamusoro penyaya yamangwana amangwana munhu atichitarisira kuti ndiye munhu mukuru kati kana achitaura zvakadaro kuti manesi madhokota auraya vakuru vehurumende ivo vachirapiwa kunze saka vanoda kuti kana mhuri yezimbabwe kana vhaccini rikange rauya vazodii varambiri ngavasungwe nekuti vaona hopo wechimunhu vavakasungwa vachisungirwa nyaya dzemanepo saka ivoni ngavaikuona kuti hurumende haina chainogona kusarudza haisarudzi kuti munhu anobuda murabani kati kana vakasasungwa kana kudzingwa basa tozoti hazviri mupurogiramu yehurumende
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tema kambo kanobva kuna mukanya Thomas Mapfumo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vane chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288 vamusarurwa mutizwa votanga basa rekufanobata chigaro chameya veHarare Zambia yorambidza magonyeti kushandisa zambuko reVictoria Falls kutanga muna kurume tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi ivai nacho zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka